mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Paekonomi ipapo, Michael, munozviziva kuti tisingachapindi nawo. Hatipedzi nguva chokutanga isi tutakara kuti tangai mabhisa isiri maridhi.
Nelson Chamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo.
Tiri pautungamiriri wava Emerson Munangagwa, mamembers eamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavamunangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabductwa akatoshwa. Tine maincidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yavamunangagwa. Tichanzwa zvinobva pamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nezuro vakati munyika hamufi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. VaChamisa vakati vanhu vanofanirwa kugadzirira utongi hutsva muna 2023 sezvo ZANU-PF yakakundikana. Mutori wedu wenhau Lweda Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vataura mashoko aya pamberi pemumhoyi vatsigiri vebato ravo pachisamba grounds mamutare, apo vange vakatsigirwa nehumwe utungamiriri webato ravo hunosanganisira amai Leonard Karenyikore vaMorgan Komichi, vatendai Biti nevamwe.
Achisiya mari achivaka zvikoro achivaka zvipatara achisumudzira nharaunda kuti iende mberi. Isu takatara patiri kupinda paekonomi hakuna munhu anoya kuzoinvesta muno mari atazvakaita neconstituent infrastructure support program. Kana kuti maina machiyadzwa siya waisa tara, siya waisa chipatara, siya waisa hospital, kuitira kuti vanhu varimo vasara vane benefit mukatimo.
VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vaishanyira nyika dzekunze kuti vagadzirise zvinetswa zviri munyika.
Hapana chavanacho chinoratidza kuti vanga vane diamond. Kukura paekonomi ipapo, Michael, munozviziva kuti tisingachapindi nawo. Hatipedzi nguva chokutanga isi tutakara kuti tangai mabhisa isiri maribe. Toita reintroduce the mount current, the basket of currencies. For a period, tichigadzirisa productivity yedu. Tichigadzirisa mafundamental. So that we are able to resuscitate our factory. Totanga mari. Munoti mari haipo yokubhadhara vashandi vehurumende, madokta nemaus dollar. Ko yokufambisa muno iwanepi? Ukuma izenzo takatiri paekonomi vazhinji mungada kuziva kuti mimi mukapinda munoita sei. Ndonyaya ndiri kufambira kamazuvano ndandiri kuSweden, ndakabvamo ndapinda muDenmark, ndabvamo ndapinda muUK, ndabvamo ndapinda muGermany ndichisunga
Sunga one, Sunga does.
Imwe nengo yemDC amai Selia Mpengo veMusakubva vanoti madzimai anoda kuti asimudzirwe mabasa avo emaoko nezvimwe zvinobata vechidiki.
Yezvoko president takatarisana na January nekuti vana vari paholiday. Asa hapana holiday nekuti vana vari kutotengesa airtime kuti zvinhu zviite. Madzimai vari kukwenya musoro kuti vana vanoenda kuschool fees vanoenda kuzvikoro rini stay nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Madzimai vaona nhamo nekugara vachipopotedzana nana baba mudzimba nekupopotererwa nana baba mudzimba nekuti hapana chekubika hapana chekudya. Cooking oil ichingava chingwa zvatove vaenzizvo. Tiri kureva kuti president kana kusina mvura kusina moto upenyu hapana. Upenyu hwemunhu hunoraramwa nekuti mune zvinhu zvisingakwanisa kubhadhariswa. Ndo zvinhu zviri kubhadhariswa nehurumende iripo. Vanhu vari kutenga mvura mudzimba womupresident. Vanhu vari kutenga mabhaketi emvura kune vanhu vane migoti. Iye zvino tiri mamutare muno asi mukafamba president. Imba nemba ine mugoti. Imba nemba ine chibhorani. Kuratidza kuti upenyu hauna kumira zvakanaka. Asi zvandinoziva ndezvekuti vakaba simba. Vakaritora pakahwina baba Chamisa. Vakatora asi vachamisa vakamhanya nemakiya avo. Baba Chamisa ndova nemakiya economy. Iye zvino zani iri busy kukopa mapolicies edu.
Mumwe wevatedzeri wavachamisa vabiti vati nyika yabroka nekuda kwenyaya dzehuori.
Mugore ra 2017 $2.9 billion. Kwete mabond $2.9 billion yakabiwa directly from government. Mugore ra 2018 $3.2 billion was stolen directly from the government. Gore ra 2019 harisati rapera vapa $4 billion. Panozosvika December vanenge vamu $6 billion. Vanoba ne US dollar, vanoba ne command agriculture, vanoba ne fuel, vanoba ne migodi, diamonds, platinum, chrome and gold. Michero foyo iyi. Vanoba through ndege, munangagwa anochanisa ndege inoita $74,000 an hour. Ano haya ndege kubva ku Dubai inomutora kuti aende ku Bruayo nekudzoka. What kind of a leader are you? Chekupedzisira chauraya economy yedu inyaya ye productivity. There is only one man who can bring foreign direct investment in this country and his name is Advocate Nelson Chamisa.
Musangano weMDC kuno kwaMutare wanga une vanhu vakati kuti vanosanganisira vamiriri vedzimwe nyika. Musangano uyu waitwa zuva rimwe chete mushure mekunge ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore waitirwa kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiriri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti hapana hurumende munyika yeZimbabwe yakambunyikidza varairidzi nekuvabata zvisina chiremera sezvinoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaMasaraure vaudza Studio 7 kuti kushungurudzwa, kuzvidzwa nekudzvanyirirwa kuri kuitwa varairidzi nehurumende yavaMnangagwa hakuvatyisi, vachiti vari kuyambira hurumende kuti igare pasi itaurirane nevarairidzi nokuti varairidzi havasi kudzokera sure panyaya iyi sezvo vasisakwanisi kurarama nemari yavari kupiwa iko zvino. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mugore ra 2019 tiri pautungamiriri wavaEmerson Mnangagwa, mamembers eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavaMnangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabductwa, akatoshwa. Tine maincidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa. Mhosva yavo ingori yekuti sei vachigwirira kuti vawane mari inotenga mari yekuti vararamewo sevanhu. Izvo dzinove kodzero dzavo sevashandi. tikatarisira vakasungwa tine maincidents kwete nhamba yevanhu asi maincidents 29 ekusungwa kwevanhu vachiratidzira kuti vapiwe muhoro unokwana unokwanisa kuti vakwanise kuwanawo health care vawana education vawane chekudya vawanawo pekugara sevanhu
chii chakaitika chakusvitsai kuti mutaure izvi
totarisa vanhu vakavhundutsirwa vachishanyirwa muzvikoro zvavo tine makesis anokwana 1005 vanhu vaivhizitirwa nemanhu necentral intelligence organization vachishungurudzwa pamabasa pavo vamwe vachivhiringwa kudzimba dzavo vachishungurudzirwa nyaya yekuti sei vari mamembers yamaugamented rural teachers union of Zimbabwe tine mamembers edu anokwanawo 31 ayo ane masalari avo akasizwa gore rino nehurumende iri punishment yekuti vari kuitirei majob action atinenge tadedzera kuti vatsvage muhoro unokwana muhoro unotenga tichitarisawo vamwe varayiridzi vari kutandaniswa mudzimba dzavanogara kumaruwa takarekodha makesis anokwana 12 vanhu vari kutandaniswa pamudzimba dzavo dzavanogara vachisiyiwa vamadestitutes nenyaya yekungoti vari mamembers yeamaugamated rural teachers union of Zimbabwe totarisa makesis anokwana 1157 vanhu vaingodiscriminatewa pane zvimwe zvavanofanirwa kuwana nenyaya yekuti mamembers eatusi zvavanofanirwa kuwana zvakafanana nekuti munhu akakumbira livhi yekuti aende kunozorora achinyimwa naheadmaster wake achiziviswa kunzi hatisi kuzokutendera nenyaya yekuti uri weatusi tikatarisa munhu achida kutransfer achirambidzwa kutransfer dzimweni dzenguva pamwe naheadmistress wake nenyaya yekunzi imemba yeatusi tikatarisawo vamwe vanhu vachinyimwa mapromotion nekuti vamembers eatusi nevamwe vaitodhimotwa chaizvo nenyaya yekungoti mamembers eorganization yedu tinotaona zviri kushukurudzwa kwakanyanya kuri kuitwa vanhu veboka redu zvichienderana nekutaurawo kunoita state ichitizivisa kuti inoda kuparadza organization yedu
zvino zvamakatarisana nezvizhinji zvinonetsa varayiridzi munoti kunhengo dzesangano renyu
tinoramba tichikurudzira mamembers edu kuti arambe akasimba akashinga pahondo yatiri kurwa yekuti tiwane mari dzinotenga tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti ivone vashandi sevanhu vasatione semhuka dzekuti dzinongodiwa pakushandisiwa chete idzovo mhuka dzichitotiwo kana dzashanda dzinotozombopiwawo chekudya kuti dzisafe nenzara saka nhapwawo vari kutiita kuti dzizokorera kuslavhery tiri kuramba tichichema navo kuti dai vatinzwirawo tsitsi sevanhu vari kungoshuwirawo kuti dai tapurawa navo upenyu hwakafanana nehwavanoda kuti mhuri dzavo igare vachiwanawo chekudya vachiwanawo kurapwa vachiwana mishonga vachiwanawo dzidzo tinokumbirawo kune vamwewo vari munyika dzakatiporeteredza kuti vatibatsirewo kutaurana nehurumende yedu kuti irerutse zvakanyanya kudzvanyirira kwairi kuita vashandi vemuzimba
tinoona sekuti mave nenguva muchiedza kutaura nehurumende asi pasina chiri kuitika pane imwe nzira here yamunofunga kushandisa kuti hurumende iteerere zvichemo zvenyu
hongu tine nzira dzakawanda chaizvo dzatinogoda kushandisa kuti zvichemo zvedu zvinzwike unyunyuto hwedu hunzwike asi zvizhinji zvachona zvinosanganisira kubatanidza maworkers ese saka muchiona tiri kuita bishine ratiri kuita rekuwedzera kubatana nemamwe maworkers ekune mamwe maboka tichitarisawo zvenenyaya yekuwedzera vanhu vari mumaticha vacho vanonzwisisa kukosha kwekuti vabhadharwe vachinzwisisa kukosha kwetrade unionism rinove basa ratiri kurwa naro tinofara nekutambirwa kuri kuitwa nyaya iyi nematicha akawanda kuwanda kwedu ndiko kuchaita kuti kuwanda kwevanhu vanonzwisisa nyaya iyi ndokuchaita kuti hurumende idzimari yatipa mari pavari kutinyima mari apa pavaroramba vachitishungurudza vane pfungwa dzekuti vanhu vachapera kutiza kweunion tosara taavashoma asi tiri kuvashamisa nekuti tiri kuramba tichiwata zuva nezuva tinoziva kuti kana tikaramba tichishanda nemushandiro watakaita gore ra2019 panopera 2020 tinenge tabata maticha mazhinji aakuona muono wedu wekuti hazvitendegwe kuti munhu ashande asingabhadhagwe mari inotenga saka patichasvika pasteji iyoyo hurumende haizogone kuisa zvitanda munzeve nekuti tinenge tawandisa zvokuti tinokwanisa kubata zvitanda izvozvo tichizvibvisa kusvika vanzwa nyaya yedu
mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news sangano idzva ravana chiremba rinoti riri kuda kuita hurukuro nehurumende richiti haringarege vanhu vachifa muzvipatara Mudeli News mekare, chiremba wa amai Priska Mukumira vaka uzadare rezi moshwa kuti rimbo mira kutongwa kwa amai Mukumira nukuti avasi kunzwa zvakanaka. Munewsday, amai Opam Chinguri vanoti Zanu PF ya zaramba vane matoti avo vave kusvibisa zita rebato iri. Mukronico, mudzimai wava Constantine Chiwenga anonzi ari kupomerwa mhosva nhanhatu dzekubudisa munyika zvisiri pamutemo mari inoita miriyoni remadhora ekuAmerica. MuHerald mune nyaya inoti mapurisa eZimbabwe neSouth Africa akasunga vanhu vasere vakanga vachiedza kupinza muSouth Africa vana vanoita zana nemakumi masere nevapfumbamwe mumwedzi waDisemba chete. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko ana mukoma jonga kandimire nevamwe vese vamunobata nawe ikoko. Ini ndoda kutaurawo pamusoro penyaya iyo yaamai Chiwenga yavari kupomerwa iyo kuti vakaba mari dzakawanda vachiendesa kunze kwenyika nei nei. Vanhu ngavabate nyaya iyoyo zvakanaka, kwete kuda kubata nyaya nekuti Chiwenga haachadi mukadzi. Kana ivo vakakwanisa kutora mabhiriyoni iwaya vachiendesa kunze kwenyika, ko iye murume wacho Chiwenga munhu akanga aine masimba kudarika mukadzi akaba mari iyi uye mari yacho akaiisa kupi? Kwee Chiwenga paisiya mukadzi achiba mari yese iye akanyarara, aifungei nazvo? Ngavasunge vese Chiwenga wacho nemukadzi wacho.
Vashamarari veStudio 7 makadii, haini zita rangu zvanga ndisika kutaura. Ndautaura nhau yekonferensi yakaitwa kuGoromozi. Vari kunyatsotaura kutivo vane Vision 2030. Apo ivo vanhu ava tiri kutaura kuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika vanhu ava ndo vari kuzvikonzeresa. Munangagwa akapinda pachigaro fee uchiita dollar something, nhasi unofee uri kuita $17. Zvinhu zvese zvehurumende vakakwidza vachifambirana neinterbank rate. Maticha nemadokta votaura kuti tiri kudawo izvozvozvo, votaura kuti hatina mari. Ko isu tisine mari here yekutenga zvinhu zvinodhura kudiro? Pamusaka pepapapo vobva vadzoka voti hanzi tine sanction. Apo vachitaura kudero votaura kuti hanzi tine Vision 2030. Munhu mukuru achimira pamberi pevanhu akaisa scarve uchipisa achitaura zvisina musoro kudero. Charotanzo neVision 2030. Apa tiri muna 2019. Vakomana tatiza munyika nenyaya yenhamo. Unova tichiri vapenyu here? Tichiri vapenyu here kana pachazosvika 2030 wacho iyi? Sanyini yacho rerabviswa here? Bhozi tiri kuona tikati munhu apererwaka. Chaakungogona chete kuuraya munhu ada kudemonstrata nekurova chete chete ndo plani yavepo. Ivo masoja acho nemapurisa havatoona kana fungwa vanhu ava, vafunga zvirema. Unondigumbura mani vanhu ava. Ushandiswa? Ah! Vakomana, dai vanga vari vanhu vodai vachitomboitawo zvine musoro mhani, vomboitawo upenyu huri nani. Vakomana, tiri kuchivawo zviri kumapurisa emuno muSouth Africa.
Mangwanani akanaka, mangwanani akanaka paStudio 7 apa. Ya, ini ndoda kutaura ndichitsigirana naReverend Simangwawo. Vanga vachitaura pamusoro petsika, tsika dzisina mato, kuti sei dzimwe tsika dzisiri muBhaibheri. Kune dzimwe tsika dzinoitwa asi dziri tsika dzakanaka, tsika idzodzo dzatinoita sepachivanhu pedu, asi tsika idzodzo dzichizovakiridza chikristu. So muenzaniso, kune mamwe makereke anoti varume ngavagare dii ravo vega, vakadzi ngavagare dii ravo vega. Izvozvo mubhaibheri hazvimo, asi itsika yakanaka inoita kuti vakadzi kunyange vasina kugarawo zvakanaka vari kwavo vega hapana anovaona, kana kuti varume vakatadzawo kugara zvakanaka vari kwavo vega hapana kukwenyana, zvinhu zvakanaka. Kwozoita zvakafanana nemayunifomu. Mayunifomu haamo mubhaibheri, asi itsika yakanaka iyoyo inoita kuti uyo anenge asinawo hembe special kana kuti hembe yepamusoro yakafanana nedzine vamwe haazofili out of place, anongofananawo nevanenge varipo nekuti vanenge vakapfeka nguo dzakafanana. Saka izvozvo zvinosebedza vanhu vese, vatendi vese pana Mwari. Kunyange zvisimo mubhaibheri, asi zvino chokuita nekusededza vanhu paumwari. Ndo zvandangoti ndibatsiranewo ndichifarirawo mashoko andanzwawo pana Reverend Simango. Ini ndini Simba mbofanira ndiri kuno South Africa. Ndatenda hangu.
Wilson Babatas, Babatas speaking here. How are you guys, everyone? Inyai, nekuti nhasi varambana vachawirirana ndokuma kutanga kuchisungisana kunyaya dzese dzaidi mumbumuda vachigarisana vari pamwe chete asina kana nyaya yavanenge vachinetsana nemurume wake zvatozvepolitics zvekuti anetsana manje nemurume paachagarisana zvakanaka akadi kusungwa pesa apa vanhu vezanupiefa imbavha izvi matsotsa tukaichizvitaura kuti imbavha ndovarudya mari yenyika izvizvi mari dzese ndovanadzo mari dzamunongochema kuti mari yenyika mari yenyika ndo vari kudya izvizvezvo zvimwe mari dzonzobuda izvi zvochibuda pachena manje because vanhu vava kunetsana sei zvazvo zvisingabudi kemukwesa
makadii mose vanhu vestudio 7 tinofara chaizvo nezvirongwa zvamunotiitira ndokuda hangu taura pamusoro penhau yezaki yavanga vachibvunza pamusaka pokuti vakasunga mai chiwenga zvakanaka kana munhu aita uoringa asungwe patiko eno vanga vasina kuzonge paitwa nawo yedivhosi mai chiwenga vaisungwa here apa mubvunzo wandangobvunzawo kuti kusei vazonyanya kuita simbisingo yokuvasungwa nokuda kwokuti vaitwa divhosi navhice purezidendi saka ipapo panoda kuti panyatsokujeka pavanhu vezake varege kutaura vachiita sekuti vanotaurira vana vadoko kwozoita hapo panhau yokuti kwanzi uyo mukomana anga achibvunzwa kuti vechidiki vari kupiwa minda purezidendi havatarisi kuti wapiwa ndiani kana kuti kwapiwa ani izvo ndo nhemazve dziri kungotaurwa dziri pachena because neno vanga vasingatariri izvozvo ko uyo chief ndiweni wakaratidza kuti haasi kusapota bato rezanupiefu wakamiswa wani kunzi arege kutonga pachigaro arege kutonga uchifi hwedzinza husingaenderani nezvegavhumendi but vakamumisa inga wani whatabout zveminda ndopaingonzi munhu youth wemdc akubva wopowa munda hakuna zvakadaro kuzoita hangu icho chirongwa chechechi chamukoma tanonoka wande chirongwa chaa chakamira zvakanaka ende pasta vanga varipo nhasi vatidudzira zvanga zvakatiwa gutsei asi nenyaya yokuti vane vasingazobvunzi mubvunzo imwe yetinge tichidawo kubvunza isuwo sevana vezimbabwe saka hatizogoni kuti patijekere zvakanaka pane imwe mibvunzo itenge ichifanira kuti tivabvunzewo kuti zvigone kunzwisika kana ndinoti hangu naizvozvo deno chirongwa icho chachambowanikirwa nguva chaimboita kuti chimboiswa parumwe zuva vanhu mapasta avo vachibvunzwa navanhu zvakanaka naka chimboitwa chiri live taigona kuwana mukana wakanaka wekuti tigone kugovana zvakanaka ndatienda hangu
makadiko vashamarari vestudio 7 nokwasai mese nebasa guru ramunotiitira rekutiudza zvinoitika munyika tatambura vana vezimbabwe handizivi mosva yatakanyanya kukwara kuti ndeyei chaizvo munoti munhu angagwa akanyatsokwana kwana kuti kwese rerimi inyaya yekungotongwana tichitevedzera tingazviita sei nekuti tikati taure unorohwa saka kwava kungotevedzera zviripo mwana umwe wakutongomanya achiona kuti chingaita kuti vana vake vararame chii zvekuti isu vabereki tine kana tafa vana pane zvavachasara vakabata zvaramba nekuti generesheni yose ye40 years hakuna akamboziva kuti indastiri yakamira sei mazidhara akachena ndebvu kare aya achitambura achitambudza achipera achibvarura bvarura nyika kuita sechekasi sepeperbag here vachimanyirana vachichera chera vachiita zvekukorokoza zvakaoma hazvo tinongozvisa kuna mwari ameno kuti zvichanaka zvariini
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukokotodzai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika musakanganwezve kuti iko zvino izvi krisimasi yava padyo mwakasununguka kutumira mameseji ekwaziso kuhama dzenyu kuhama shamwari dzenyu dziri pasi pose tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanopfuura zviviri vanobva muhurumende dzakasiyana-siyana kusangano reUnited Nations nekumasangano anomirira vanhu munyika zhinji nhasi vanotangidza musangano wevapoteri wemazuva matatu kuGeneva unove musangano werudzi urwu wekutanga. Musangano uyu uchange uchikurukura nzira yokubatsira vapoteri pamwe chete nenzvimbo dzinova gamuchira. Hurumende yeChina yavharisa pa television mutambo wenhabvu pakati peArsenal neManchester United zvichitevera kushora kwaitwa hurumende neumwe mutambi Mesut Ozil weArsenal anyora paTwitter pake achishora mabatirwo anoitwa neChina vayuga vechitendero cheChimuslim. Ozil ashoravo dzimwe nyika dzeChimuslim achiti hadzifanirwi kunyarara kana China ichiita zvinhu zvakaipa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yakadzinga munyika vashandi vaviri vemuzinda weChina muAmerica ichiti vakatyaira motikari yavo munzvimbo isingabvumidzwi yezvamauto eAmerica mudunhu reVirginia. Bepanhau reNew York Times rinoti akandiko kekutanga makore makumi matatu America ichidzinga vashandi vomuzinda weChina muAmerica ichivapomera mhosva yokusora. New York Times inoti zvekare umwe wevaviri ava wakanga ari musori aishanda akavanda. Zvinonzi vashanda ava nemadzimai avo vakasvika pagedhe renzvimbo iyi padyo neguta reNorfolk kuVirginia, asi gadhi wakanga aripo akaona kuti havana magwaro kana mvumo yekuti vapinde munzvimbo iyi, achibva avati vadzokere. Asi varume ava vakaramba vachipinda mukati menzvimbo iyi kusvika vavharirwa nzira nemotikari dzemoto apo mapurisa emauto akavabata. America yakabva yaisa mutemo unorambidza vazhinji zvingaitwa nevamiriri veChina muAmerica ichiti China inorambidzawo vamiriri veAmerica muChina kufamba kwavanenge vachida. Tinovasowa zvikuru mukomatuko apo. Paita rudo runotapira. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaNelson Chamisa vanoti munyika hamuchi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. Rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soko isika disen